council and serve maybe like my city fathers. The tattoos we can teach and name our own and to work out happy as a council good to teach and get it. Manjection for our because the no panel of PLU and as a council. A local authority, I think in a school teachers are not teaching it. So it's a Nigeria wrong.
Achange achichengeterwa kuti majekiseni enombai.
Majections edu atoshika tamatambira nenzuro saka tatovachengeta mustove ye city council. Ari kutochengetwa nemapurisa ezetherapy and nemapurisa e city council.
Kanzuri yenyu ine zvikwanisiro here zvekuti inge ichikwanisa kuchengeta mishonga iyi nenzira kwayo.
Handisi munozviziva kuti ma local authorities like council yedu yemubulawayo we run post and vatoti ma local clinics and we have zvipatara and even council yedu yanga itori nemamwe mazvipatara zvanga zvichitochengeta vanhu vanenge vabatwa chirwere checovid saka zvese izvozvo izvi titori zviri kutochengetwa nevanhu vanoziva machengetero avo and nevanhu vakadzidziswa vakaenda kudzidzira kuchengetedza zvinhu izvozvizvi.
Pakasvika mishonga iyi vanhu vemubhuruwayo vakatambira sei?
Ya zvamika totaura ndezvekutoti munoziziva kutoti kune mamixed feelings vamwe vakatozvigadzichira nemaoko ese because havachazivi kutoti chii chiri kuzoitika vamwe vari kutotaura because vari kutotya nenyaya yemasocial media ino kuti zvinhu zvakawanda zvakatobuda nemasocial media zvichitonzi mavaccinations injections are kutouya aya they are there to get rid of my Africans zvinhu zvakadaro vamwe vari kutozvitambira nemaoko ese because havachazivi kutoti chirwere ichi chinopera rii saka they are just mixed feelings kutoti vamwe vari kuzvigachira nemaoko ese vamwe vari kutoshora because zvinhu mastatements anotobuda information inenge ichitobuda masocial media yakatoti wandei but ndingatototi maybe 3/4 of the people vakuri kutozvigamuchira nemaoko ese vamwe vari kutofara but maybe vashomashoma ndo vasinga even ivava vasinganzwisisi vari kutoshaya kana kuti havasi kuwana enough information or they are getting negative information but zvandingatotaura ndezvokutoti vakawanda vari kutozvigamuchira nemaoko ese.
Sakanzura anomirira vanhu mukana wenyu ukasvika muchange muchibayiwa here nhomba iyi?
Yes, I'll be one of the first people vakutoinda kuti tinobayiwa because as a leader you need to kutoti newewo leader neexample haungautokurudziri vanhu kuti vaende kobaya iwewo usingabayi and zvandingatotaura ndezvekuti majections aya it's not a forced matter it's voluntary